Vachitaura neStudio 7, makanzuro aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi. Vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZANU-PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vamohwadhi nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZANU-PF achienda kumabiko aya. Vamaboke vati pamutemo vamohwadhi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashomo apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vamohwadhi vari kubva nepi, vakokwa nani, vatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko changoita chokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi wehurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZANU-PF.
Takawirirana kuti munhu achataura semunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiro masvingo vanova Maboke. Azvina zvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu sitati bodo, isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisana nemaresidents edu nemacitizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu kurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonyorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vamuhati semunyarikani vati ZANU-PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndawa kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZANU-PF ndodzatakamirira pano.
Vachitaurawo pamusangano uyu vamuhwadhi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere ZANU-PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuro zvakaita sekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
Takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya Vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera chachemusangano wezvematongerwo enyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato reZANU-PF navamahadhi vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Government Amo is not even the vice president. But kuti avaita officials like that ka only contempt jai fundi respect yakakwana as citizens. Avari is typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamuhwadhi vakamiswa basa rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muhurumende apo vakapomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo kuita zveupombwe nevashandi vavo vechidzimai, vamwe vacho vari madzimai evanhu. Gore rapera vamuhwadhi vakatungamirira zvirongwa zvehurumende apo vakatenderera nenyika vachiita musangano nemadzishe. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.